Mangwana na kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechitatu, chikumi 13, 2018, nguva dzava 6. Makateerera ku Studio 7, nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvaratidza pachena kuti madare ekumagistrate court vakanga vatibata nemhosva yacho. Vakanga vachishandawo vakambonyikidzwa nehurumende yaMugabe.
Vamunyaradzi Gwisai nevamwe vaipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaMugabe vochenurwa nedare repamusoro.
Ndakamhanya musangano kwe 18 years. Saka zvinorwadza uye taifanirwa kunge takaenda for primary election.
Vamwe MDC nezanu PF voti vave kupinda musarudzo vakazvimirira uko va Webster Shamu vorambidzwa kukwikwidza kuchegutu East vakamirira zanu PF.
Albinism is not contagious. Albinism ingori paganda. Haina painopinda kana mungava musikafenyu kungava pai. Tingodzidzisa futi vana vechikoro. Vozi zvinonzi catch them young.
Nasi Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reva neusope. Mitambo yeWorld Cup yotanga mangwana kuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nezuro rakarasa mutongo wakatongerwa mutungamiri wesangano reInternational Socialist Organization kana kuti ISO vamunyaradzi Gwisai nevamwe vavo vashanu vakange vabatwa nemhosva yekuronga zvekupirigura hurumende yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vanhu ava vanonzi vaida kushandisa nzira dzekuratidzira sezvakaitwa kuTunisia, kuEgypt nedzimwe nyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vaviri vedare repamusoro nezuro vakarasa mutongo wakanga watongerwa varwiri vekodzero dzevanhu vatanhatu avo vakabatwa nemhosva nedare raMajor Street yekuronga muna 2011 zvekupidigura hurumende yevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kubudikidza nekuratidzira sezvakaitwa kuMiddle East nekuNorth Africa uko kwaidaidzwa kuti Arab Spring kwakaitika kunyika dzakaita seTunisia, Egypt, Bahrain, Libya, Yemen neSyria. Vatanhatu ava vanoti vamunyaradzi Gwisai, vano vemutungamiriri wesangano reInternational Socialist Organization muZimbabwe kana kuti ISO uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaHopewell Gumbo, muzvare Antonetta Choto, vaEdson Chakuma, vatatenda Mombeyarara pamwe navawoka muzimuto. Vatanhatu ava vakasungwa pamwe chete nevamwe vanhu makumi matatu nevapfumbamwe mushure mekuona kwavakaita vhidhiyo yekuratidzira kwakange kwaitwa kuTunisia pamusangano wakaitirwa muHarare. Mushure mekutongwa kwavo, vatanhatu ava ndivo vakabatwa nemhosva yekuronga kuita zvemhirizhonga nechinangwa chekubvisa vaMugabe pachigaro. Mushure mekunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare repamusoro navaGwisai nevamwe vavo vashanu, vatongi vedare repamusoro vanoti vachausungwe navaNevhi waMambo vakarasa mutongo wakanga waturwa nedare pamwe nekubatwa kwavakaitwa nemhosva. Vachiti kuona vhidhiyo chete hakuratidzi kuti vanhu ava vaironga zvekupidigura hurumende. Pasina humbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti vasungwa ava vaironga zvekukonzera mhirizhonga munyika. Mumwe wevanhu ava vaHopewell Gumbo vanoti vari kufara zvikuru nemutongo wakaturwa nedare kunyange hazvo vakange vatopikira mutongo wavakange vatongerwa.
Ndokufara kuti mhosva yanga yakagara pamatunduru edu kwemakore anosvika kana 7 isati yanatsogadziriswa, tichiri kukumbira kumatare vatongi vakuru vedare redzimhosva rekuHigh Court kuti vaiongorore zvakare tibviswe pausungwa hwatanga taiswa nehurumende yaMugabe. Tinonzwa kufara kuti nyaya iyi yabviswa. Zvakuchitipa mukana wekuti tirambe tichishanda takabatana nevamwe vemunyika inoyi kuti rusununguko rwana yeZimbabwe hunyatsosvika pakati tsvikiteki. Hongu takashungurudzwa, takagara mujere, takatongerwa community service, takabhadhara matsomondo atingati efine. takabadara mari yakawanda zvikuru vamwe tikashanda community service yazvisata zobvumidzwa ndare kuti timbomira kuita izvo dare rechiongorora nyaya yedu. Saka tinongoti kuvana veZimbabwe, nyaya yekurura usununguko pachipamwe izvaradza pachena kuti madare ekumagistrate court vakanga vatibata nemhosva izvi vakanga vachishandawo vakambonyikidzwa nehurumende yamugabe.
Vagumbo vanotiwo kunyange hazvo vaipomerwa mhosva yekuronga zvokupirigura hurumende yavamugabe iyo yavairamba, zvakazobudawo hazvo pachena kuti vamugabe vakange vasadiwe neveruzhinji sezvo vakazobviswa pachigaro nevamwe vavo vari muzanu PF avo vakabatsirwa nemauto kuvabvisa pachigaro gore rapera.
Sezvamunozivawo vana vembwa vasunuri musi umwe, zvakakura kutora makore matanhatu kuti vamwe vemubato rezanu PF vazoonawo kuti murume wainzi Robert Mugabe wakanga asvina nyika kusara muvura kwenyika musina kana chirimo vachibva vazomukudubura muzvitiko zvakaitwa muna Mbudzi gore rapera 2017. Zvinombonzi vanhu havachati muna November muna Mbudzi, asi utongi hutsva hurimo hwakabudawo muna November. Zvinongotiwo hameino mberi kwatinoenda ikoko, asi ndinonzwa mufaro kuti nyaya dzataikurukura nezvadzo nokutaurawo kuti nguva yavo Mugabe yekutonga yakwana zvakazoonekwawo nenyika. Saka tingangoti takanga tisiri nyanya kufamba kudivi rakaipa remhepo.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira varashwet Mukundu vanoti kuraswa kwenyaya yavagwisai nevamwe vavo kunogona kuonekwa senzira yemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuedza kuti vatongi vematare vaonekwe sevanhu vanoshanda vasina divi ravanorerekera pamberi pesarudzo dzegore rino.
Zvinoita sekunge hurumende itsva yava Mnangagwa inenge yatitsupfunureiwo mashandiro akaita semapazi akaita sematare kuti anga achiita zvinhu akati sunungukei aite zvinhu achishandisa zviri pamurau. Saka zvaitika zvinongotiburitsira pachena kuti kare nguva yavamugabe mehudzvanyiriri hwangu hwanyanyisa uyezve zvakarewo vamunangagwa nematare waya nemapoka ehurumende akasiyana siyana vari kutarisa nyaya yesarudzo kuti vange vachiita kunge chimiro chinenge chakati nakei pamberi penyika dzepasi rose. Izvi zvinoda kuti zvirambe zvichiitika kuti tinyatsoona zvakare kuti pane sanduku yaitika, asi nyaya hombe iripo ndeyekuti nyaya yagara isina maturo. Saka handione tichifa kuisa ukoshi hwakawanda kana kukoshesa sitereki nyaya iyi, asi kuti tingoitarisa seimwe yeudzvanyiriri hwaitika munguva dzakare.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vanoti veruzhinji ngavachenjerere kufarira n'anga inobata mai huroyi.
Handifungi kuti tingati matare ava kugona kutonga nyaya nokurasa nyaya dzakaitwa dzinenge dzaipomerwa agenesi vamugabe. Zvazvinongoreva ndezvekuti nyaya idzi dzaa dzangova yatingati pachirungu academic, nokuti inyaya dzaiva dzaiendeswa kumatare dzichitevera mutungamiri anga ariko iko zvino vamugabe vanova vakabviswa nekuna navamunangagwa. Saka matare iko zvino anenge aona kuti masamba asiyana tsvimbo yairerekera kuna vamunangagwa. Saka vamugabe havachina yatingati protection. Saka dzinongova politics dzokuda kuratidza zvokuti vamugabe vanga vari munhu wakaipa wakazobvisa navo namunangagwa. Saka tichazoona kuti matare ava kuita zvakanaka kana azombotongawo nyaya dzinoinvolvawa navamunangagwa. Tinoziva kuti une nyaya dzakawanda dzamadiamonds dzinoinvolva even manasahwira vavamunangagwa vanaobeti mbovu navamwe. Kana vatanga vamboitawo idzozvo dzakadaro dzinoinvolva vanhu varimo muhurumende ikozvo, tingazoti matare ava kugona kutonga nyaya maiso kwazvo nyemba kusadza arongwa. Asi pari zvino tinongoona kuti unongova mugariro wayo shuro kushaya nyanga. Matara anongoda kuti azokuti anofadza nyaya achirasa nyaya dzavamugabe dzaadzisina basa dzaingombunyikidzwa vanhu. Saka tinoda kuzoona matare achirasa nyaya dzinenge dzichienda nevaripo iko zvino vari kushungurudzawo vanhu.
Vasungwa ava vanoti vangangoenda kumatare zvakare vachida kuripwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
zvinhu mubato rezanupf hazvina kumira zvakanaka kuchegutu east mashonaland west pakuti ndiani ari kukwikwidza akamirira bato iri pakati pavawebsa shamu navavengai musengi mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo vanyorese mazita avo kuzek mapepa aburitswa nezanupf kuvatori venhau anoratidza kuti vashamu ndivo vanofanira kunge vachikwikwidza musarudzo idzi asi pavaenda vachida kunonyoresa zita ravo zvabva zvakona n'anga murapwa achida sezvo varambirwa mapepa aya mutori wedonhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
vashamu ava vakadzingwa basa mwedzi wapera pasina zvikonzero vaenda kumahofisi ebato ravo muchinoi asi vaudzwa nevashandi vepamahofisi kuti magwaro avo haasi kusainwa nebato mutevedzeri wasachigaro wedunhu remashonaland west vadexter nduna vabvuma kuti vasaina magwaro avavengai musengi kuti vakwikwidze vakamirira zanupf kuchegutu east vashamu vakakunda vamusengi musarudzo yainge iine mhirizhonga yakawanda zvekuti sarudzo iyi yakadzokororwa kaviri vashamu vachikunda vamusengi vabvuma kuti mapepa avo asainwa kuti vamirire chegutu east sezvo zvakabuda pachena kuti vashamu vaibirira sarudzo asi vashamu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vakuru veprovhinzi ndivo vanofanirwa kutaura imwe nhengo yakarambidzwa kukwikwidza mumapuraimari ebato remdct muwadi 5 vamutema benjamin mutongwidzi vanoti vaisa mapepa avo ekukwikwidza vakazvimiririra vamutongwidzi vanoti vari kukwikwidza vakazvimirira nekuti vanhu vakanyimwa mukana wekutsvaka mumiriri wavanoda sezvo kusina kuitwa sarudzo dzemapuraimari
ndakafunga kuita independendi ndakamhanya musanganoyu kwe18 years saka zvinorwadza uye taifanirwa kunge takaenda for primary election
dzimwe nhengo dzemakanzura nedzeparamende dzinoti dzakakundwa zvechitsotsi mumapato ezanupf nemdc dzinoti dzichapinda musarudzo dzakazvimirira mudunhu remashonaland west ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa
Mwanakomana waamai Grace Mugabe, mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, Russell Goreraza, anonzi ave kudzingwa pamba paanga achiroja mufurati muHarare achinzi ainge akundikana kubhadhara mari inosvika zviuru makumi matanhatu nemashanu nemazana masere kana kuti $65,801. Russell, mwana waamai Mugabe nemurume wavo wekutanga Stanley Goreraza. Russell anonzi ane makore matatu achigara pafurati yesangano reZimbabwe National Family Planning Council Pension Fund panhamba 4A Clarence Drive, Nicholas Point, Flat 3 kuNewlands, asi asina kana kobiri raabhadhara makore ose aya. Mumapepa ari kudare reHigh Court, kambani iyi inoti inoda kuti abviswe pamba apa uye kubhadhara chikwereti chose chaainacho. Russell Goreraza haasati apindura masamanisi ari kumatare aya kunyange zvake achinzi akatoapuwa kare. Mutungamiri wemdct vanelson chamisa vanonzi vari mubishi rekuedza kuti mutungamiri wechimwe chikwata chebato ravo amai Thokozani Khupe vadzoke mubato iri. Mutauriri wavachamisa Dr Nkululeko Sibanda vaudza studio 7 kuti vachamisa havasi kuzorega kuedza kutaura naDr Khupe kana vamwewo vanoda kupinda mubatanidzwa wavo wemdc alliance. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tanonoka wande westudio 7 abata Dr Sibanda.
Mapepa aPresident Chamisa agadziriswa nhasi vava redhi kuti vaendese kunomination court, saka taona kuti zviri nani kuti tigadzirise nekuchimbidzika nyaya iyo nokuti makore apera atinoziva kuti zek yanga ichimboedza kuti ipote ichirambidza kana kuti ichiti zvinhu zvida zvina kumira zvakanaka. Saka nenyaya yekuti president vari kuona izvo vaita organize too early vakaisa zvinhu zvavo kuti zvigare zvava redhi. Saka tinotaka kutoziva kuti advocate Nelson Chamisa ndo candidate yedu ye alliance ye MDC.
Pane chamunotarisira kuti chingatadza kufamba zvakanaka?
Hatifunge kuti pane chinogona kudaro nokuti tinoziva kuti chero Zeki chiedza kuita kuti zvinhu zvisafambe nemazvo kana kuti zvireme, tanyatsotarisa pese panogona kuchivabate napo vachiti hazvina kumira zvakanaka, president vagadzirisa kuti zvinhu zvavo zvinge zvakakwana chaizvo, vakagadzirisira makandidati avo ese zvakafana nazvo izvo. Vanoziva kuti izvezvi akatarisana nenhau huru yekuti Zeki iri kuramba kubudisa mitemo yainoshandisa, atoti maregulations, vari kuramba kupa vanhu voters roll kuti tinyatsotarisa kuti vanhu varimo muvoters roll ndo vachavhota uye vachavhota munzvimbo dzakamira sei, nekuti varipo vese vanhu chaivo chavo kwete vekungobiridzira.
Hurukuro pakati pavachamisa naDr Kupe dzakamira sei?
Hurukuro idzodzo president havasati vanyatsoziva kuti Mai Kupe vakamera papi, vakamerera kuti vadzipedzise. Ndinoziva kuti sangano kana kuti grupu yaMai Kupe kuramba iyo ichiti vachamisa vari kuya kuno vachingaritaurirani. Izvozvo zvinova zviri zviri zvakanaka, zvinoratidza kuti president Chamisa munhu anoda kuunza nyika yedu pamwe chete vanhu vese venyika muno, kuti aiwa ngatigadzirisei zvinotinetsa, ngatigadzirisei patinopokana, tiendere mberi tichigadzirira budiriro. Tinoziva kuti vanhu vakawanda munyika muno havasati vaziva politics dzitsva dziri kuya napresident Chamisa dzekuti ngatirambe tichitaudzana. President Chamisa havasi kuzoramba vamira kuda kuunza mavhota ese kuti vavhotere bato, vavhotere MDC Alliance paelection ino, nekuti election yakakosha zvikurusa. Saka president Chamisa vacharamba vachitaura nemunhu wese kusanganisira Michael.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri webato remDCT Dr Nkululeko Sibanda vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Sangano rinomirira vane usope reAlbino Trust of Zimbabwe riri kubatana nemamwe masangano uye nyika dzepasi rino kupemberera zuva reInternational Albinism Awareness. Albino Trust of Zimbabwe iri kuvhura muzinda wezvinodiwa nevane usope zvakanangana nekuvabatsira kurarama zvakaita semagirazi kuBorodale. Sangano iri rinotiwo richabatsira vamwe vakawanda vanoshaya. MuHarare nhasi sangano iri riri kuita mitambo yakasiyana-siyana kucherechedza zuva revane usope iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reAlbino Association of Zimbabwe, amai Memory Munyoro.
Vanhu vanorarama muusope vane dambudziko rokusatambirwa munharaunda dzavari kugara. Saka tinotarisira kuti kana zuva iri parakaiswa neUN raiva rokuti vanhu vanzwisise kuti chinombonzi usope chii. Usope iganda chete, azvina pazvinokanganisa munhu mararamire ake kunze kwekuti haadi zuva nekusanatoona. Asi tinoona kuti parudzi rwedu isusu hatina tokunzwisisa kuti chinonzi usope chii, nenyaya yezvatakakura tichidzidziswa kuti kaahwamanando usope pamwe pamai vakabuda vakaita gumbomba gumbo panze, ukazvarwa mwana ana usope idzinza. Tingatika kuti unoroya, kune zvakawanda zvaitaurwa pakuzvarwa kwemwana ana usope. Kudhara vana ana usope vaiurayiwa nevamwe.
Zvirongwa zvinoitwa nemasangano akasiyana-siyana mukuedza kubatsira vana nevanozvarwa vaine usope uhu ndezvipi muZimbabwe pari zvino?
Isini zvirongwa zvatinoita seZimbabwe Albino Association, basa tingati ndire pachirungu tinoti facilitation, nokufacilitata kuti ngamasangano senyu iko kunze kwenyika kwamuruku kwese muno muZimbabwe tatsvaga toona kuti vana vanhu vanorarama neusope vawana masangano for free.
nekuti tikadaro kutarisa kuti vanhu vazhinji vanorarama neusope vari kubva mudzimba dzinotamburwa kana dzatingati mapoverty family nemhaka yei panozvarwa mwana ane usope mai vanorama nababa varambwa nababa mwana yeye vachamutora unopa mbuya kana mai vavo kuti vamuchengete ivo kwavacharorwa kwechitu murume unoramba kuti handidi kuchengeta vanavo mwana uyu pamwe haatomboendi kuchikoro hasi kukwanisa kuwana mari yeschool fees akura losheni haana
kutambirika munharaunda matigere kunoti netsei muvanhu zvii zvamunosangana nazvo uye zvamungakurudzire vanhu kuti vaite ndezvipi mukutambirana nenharaunda dzatigere idzi nenyaya yeusoro
vatinosangana nazvo zvakawanda ndezvekuti munhu ane usope akasvika kana pagungano akabata chikafu chaicho chaicho vanhu tongoti kana kwakaita sekumaworkshop kwokuti kunenge kwakaiswa matrei unoona kuti vanhu vanotiza trei yabatwa nemunhu ane usope saka izvozvo ndo zvatiri kudzidzisa tine yatinoti macampaign awareness atinombofamba tichiita kana mari dziripo iyo zimplaza yandataura ine maroad show airi kufamba ichiita yakabatana nevanoti friends with albinism kuti kudzidzisa vanhu vari kuruwa nambozitaura kuvadzidzisa kuti albinism is not contagious albinism ingori paganda haina painopinda kana mungava muchikafu chenyu kungava pai tigodzidzisa futi vana vechikoro bhikozi zvinonzi catch them young kukatanga kudzidzisa mwana wavana vechikoroka ende tinongana dambudziko iroro kuzvikoroko raakutoita shoma nenyaya yekudzidzisa kwatinenge tichiita ikoko kwaudzati aiwa uyu ishamwari yako uyu uyu akangofanana newoyo uyu wakangodai kuchitori nedambudziko rakanyanyaka ndokuvanhu vakuru haa zvinonetsa kubvisa mavari
mukuru wesangano reAlbino Association of Zimbabwe amai Memory Munyoro vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, mitambo yeWorld Cup iri kutanga mangwana kuRussia. Iyo Russia ichaparura nhanganyaya kana kuti makwikwi aya ichitamba neSaudi Arabia. Asi tichitarisawo zviri kuitika muHarare, varidzi venzvimbo dzekutandarira vari kutarisira kuita mari zhinji panguva yemakundano eWorld Cup aya. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Varidzi venzvimbo dzekutandarira ava vari kutarisira kuita mari yakawanda nekuwanda kwevanhu vavari kutarisira kuungana munzvimbo dzavo vachiona makundano makuru eWorld Cup ayo ari kutanga muRussia. Kunyange hazvo nzvimbo idzi dzinounganidza chaunga panotambwa mitambo yeUEFA Champions League neEnglish Premiership. Vana muzvina bhizimisi ava vanoti makundano aya haaenzane neWorld Cup iyo inoya kamwe chete kwapera makore mana. Vamwewo vakaita savaWilfred Munamati The Will and Easy Sports Bar. Ndiwo vari kuvhura imwe nzvimbo yekutandarira pachidewe kuWarren Park vakatarisana nekushandisa World Cup kuita bhizimisi.
Timgwe chando kunoita sei masales anditidzikei. World Cup ikatanga mai ndo panoita business race. It comes once in 4 years. Ndogora ratinogona kuita mari iro mu winter chete. Kwatarisana vanhu vese vane mabhawa masales avakadzika nguva yewinter. Asenye World Cup vanhu vese ndopa vanoita mari vane mabhawa. Saka tiri kubvurira bhawa iri kuti tibva tangonakidza vanhu ka asi tobva taona kuti taona chemuviri chiri nani.
Muongorori wemutambo wenhabvu uyezve vaine Golden Nest neino sports bar vainocent Mutena vanoti vakagadzirira zvakasimba nyaya yezvinwiwa sezvo panguva yeWorld Cup iyi vari kutarisira vanhu vakawandisa kudarika zvemazuva ese.
Mutambo weWorld Cup iyi inotifadza, tournament atototarisira kuti aramba achitambwa nekutiwo tinotarisira kubusiness side kwedu kuti masales edu achaingirizawo. Tiri kuda kutoedza kuti titsvagawo mari kuti tigare takangositoka zvinhu zvakawanda kuti tisazodisappointa macustomer.
Mumwe muzvina bhizimisi Valena Chamboko avo vane Las Vegas Sports Club vanoti World Cup yakasiyana nemimwe mitambo yenhabvu yese sezvo veruzhinji vasingasarudze kuti vanoda kuona chikwata chipi.
Patrons are insects. Anouya in their numbers vachiuya kuzoona bhora. Handiri munzwisisa. Vanouya izvozvo ndo zvandotoziva kuti vanotouya.
Vanhamo Zimuto veBoomerang iyo inokwezva vanhu vakawanda nemhaka yekuti iri pedyo nepanokwirwa michovha vanoti kunyange hazvo vanhu vachiuya muhwandu hwavo muBoomerang vari kutarisira kuwedzereka kwevashanyi ava panguva yeWorld Cup. Makundano eWorld Cup ari kutanga musi wechina nemutambo pakati peRussia neSaudi Arabia. Asi zvikwata zvemuAfrica, Egypt neMorocco zvichapinda munhandare musi wechishanu. Asi vamunamati vanoti semaonero avo hapana chikwata chemuAfrica chichasvika kure nemakundano aya.
Oone paine timu yekuAfrica ingapinde mukota peno. Ndinotyira kutaurira Africa, ndinoida Africa asi ndinoityira.
Cameroon, Senegal neGhana ndidzo chete dzakakwanisa kusvika mukota final. Hapana chikwata chemuAfrica chati chapinda musemi final. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Deliver, bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me it seems. Chinza, chinza, chakaipa, ya ya I, ya koneta, rera ewa, ne mukata, ino fuma yonkuruma.
Dance, boy,
am I a dance,
boy,
is this a fake romance,
boy.
Nako Kambo Achilles nzwisa chete kubva kuna Amara Brown tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamunyaradzi Gwesai nevamwe vaipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavamugabe vochinurwa nedare repamusoro. VaWebster Shamu vorambidzwa kukwikwidza musarudzo vakamirira ZANU-PF kuChegutu East. Nasi Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza vanorarama neusope. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare manheru anhasi nenguva dza7 PM. Asi iko zvino vateereri ndokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele ndichiti muswere zvakanaka.